Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 13, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende panguva yayava nepayava nezviri kuitwa nevanhu novoruzhinji kuti irambe yakabatira paguru romutemo zvinenge zvoineza.
Vemapato anopikisa voshora mapurisa nekurambidza vanhu kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votaura pakutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu. Mitumbi yevanhu vaviri inoonekwa kumugodhi wakadhirika muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa anoti haasi kufara nedanho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira muHarare kwemwedzi wose achiti zvakaitwa izvi zviri kunze kwemutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mamwe mapato ari kushanda ari mubatanidzwa wemapoka ari kurwira kuti mitemo yesarudzo yevandudzwe uri kudaidzwa kuti National Elections Reform Agenda kana kuti NERA anoti danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira muHarare kwemwedzi wese rinotyora zviri mubumbiro remitemo yenyika. MDC inotungamirirwa naVamogeni Tsvangirai inoti bumbiro remutemo rinobvumira kuti vanhu varatidzire murunyararo nokudaro bato iri rinoti harisi kuzoramba rakanyarara hurumende ichityora bumbiro iri. Mutauriri webato iri vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vave kukwidza nyaya iyi kumataredzi mhosva.
Vatyora bumbiro remutemo kunyanyanyanya Section 59 ye constitution yenyika yedu yechipikirwa yeZimbabwe. Nokuti section 59 yebumbiro romutemo inotibvumira, inotipa mvumo yokuti tiite mademonstration ari murunyararo.
Mashoko eMDCT atsinirwa nebato reZimbabwe People First rinotungamirirwa nevaimba vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Mutauriri webato iri vaJelas Mawarire vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nemapurisa kushora zvakataurwa neveruzhinji pavakavhotera bumbiro idzva remutemo yenyika.
Zvakadaro izvozvo hatizvitambiri nenyaya yekuti nyika vanhu ende vanhu ndo vakaisa constitution kuburikidza neurongwa hwekopak. Vakaisa constitution ine section 59 inobvumidza vanhu kuratidzira murunyararo.
Zvichakadaro vagutu vati kuratidzira kwavakaronga senera kuchaenderera mberi nemugovera zvisinei nekuti mapurisa anoda here kana kuti kwete.
Isu tiri kuenderera mberi nomusangano uyu nenyaya yekuti musangano uyu wagara wakarongwa zviri pamutemo.
Mapurisa akarova varatidziri zvakaomarira mwedzi wapera nekuvadira hutsi hunokachidza paida kuratidzirwa nenera muHarare kunyange hazvo dare repamusoro rakange rapanera mvumo yekuenderera mberi nekuratidzira uku. Nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti kurambidza kuratidzira kuri kuitwa nehurumende kunoburitsa pachena kuti hurumende yave panyanga dzamushore.
Hurumende panguva yayava nepayava nezviri kuitwa nevanhu novoruzhinji kuti irambe yakabatira paguru romutemo zvinenge zvoineza.
Mamwe mapato arimubatanidzwa wenera ari pakati pekugadzirira musangano wechimbi chimbi kuti azeye kuti odii zvichitevera gwara rakatorwa nemapurisa nezuro iri. Mapato anopikisa aya anotiwo haana kupiwa mukana nemapurisa wekupawo pfungwa dzavo panyaya iyi chiziviso ichi chisati chashambadzirwa. Svondo rapera, dare repamusoro rakatura mutongo wekuti kana mapurisa achitora matanho akadai, anofanira kutanga apa vanhu mukana wekupa pfungwa dzavo, sezvinotaurwa nemutemo wePublic Order and Security Act, kwete kungoita madiro aJorgina. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Cherith Charamba, vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa haasi kuzodududza padanho raatora iri, vachiti basa ravo semapurisa kuti vaone kuti munyika mune runyararo pamwe nekutevedzerwa kwemitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mapato ose zvimatongerwe nyika, masangano akazvimirira, vadzidzi vechidiki pamwe nemadzimai vari kutarisirwa kusangana nemusi wechina muHarare kumusangano uri kukokerwa nePlatform of Concerned Citizens wekuzeya matambudziko ari munyika pamwe nekutsvaga nzira dzingashandiswa kuti paumbwe hurumende ichafanobata matomu kana kuti National Transitional Authority. Dr. Ibo Mandaza vePlatform of Concerned Citizens vanoti chinangwa chemusangano wavo ndechekuti vanzwe pfungwa dzevanhu pamusoro pematambudziko akatarisana nenyika. Dr. Mandaza vanoti kusvika pari zvino havasati vanzwa kubva kumapato anoti MDCT inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, Zimbabwe People First yaMai Joyce Mujuru pamwe neZANU PF inotungamirwa navaRobert Mugabe. Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kukwanisa kuve pamusangano uyu sezvo pari zvino riri kumbonangana nekurwisa kuti mitemo ine chekuita nesarudzo yevandudzwe pasi pemubatanidzwa wenera. Ukuwo mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire vatiwo mutungamiri webato ravo amai Mujuru havakwanisi kunge vari pamusangano uyu nemusi wechina sezvo vachisimuka kuenda kuSouth Africa musi iwoyo kumusangano wavari kuronga kuita nemugovera. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF kana vaMugabe vachabudirira kunge varipo pamusangano uyu uyo uri kutarisirwa kuti vatungamiri vemapato varova nemasoro. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Mandaza pamusoro penyaya iye.
Musangano wacho tadaidzira kuti tione kuti maZimbabweans senyika vanoti chii nenyaya yecrisis yatarisana nesu senyika yeZimbabwe. Ndo main purpose yemeeting yedu musi wechina. Maonero edu ndeyekuti inonzi crisis yatinayo iyi yatoso serious, vongonzwa kuti economy yedu yaparara, succession politics dzedu dzaoma zvekuti kana mudhara akaenda mangwana vachaurayana kugovernment redu. So tida kuti tidzivirire mere nekuurayana. Ndo maonero edu nenyaya yeNTA. Inenge iri nguva yekuti maybe makore mairi or 18 months vanhu vagara pasi vaine National Transitional Authority yevanhu vasiri vaye mapoliticians asi vanhu vakanangana yekuti nyika ipore, constitution yedu itwe implement, economy itwe reform, tisatipinda maelections. Ndo nyaya iripo iyoyo.
Vemapato ezvematongerwo enyika ndevapi vati vachakwanisa kubudirira kuuya kumusangano uyu?
Ya vazhinji vana PDP, vana makoni vemavambo, vana ZAPU. Ndingati mumapartis vakuru avana ZANU PF nePF pane kukakatana kukuitana pakati pavo. Vamwe vari kuda NTA, vamwe havadi. Vamwe vari kumhanyira maelections, vachifunga kuti maelections aapadhuze. Vada kuti maelections aite nokurumidza kana imbi 6 months time. Unova kuti Mugabe akaenda akafa vautopinda mustate house. Ndo maonero edu.
Takanzwa mazuva apera Dr. Mandaza vaMugabe vachitaura kuti hakuna sarudzo dzinoitwa pasati pasvika 2018. Mungaona here veZANU PF vachizotambira zveNTA izvi?
Zvino Ndinotaura zvekare kudhara vandati vamwe vavo havabude pachena ka. Tinongoziva kuti vanoona kuti NTA ndiyo only solution iripo. Tichaona mafambiro enyaya tichifambira mberi apa. Tichaona kuti tifamba sei. Inonzi national consultation ka. Hatingete zvinhu pachedu. Kutonzwawo kuti vamwe vanoti chii. Vanhu vakati aiwa iite tosiya.
Avanga vari Dr. Ibo Mandasa ve Platform of Concerned Citizens vari parunare muHarare ne Studio 7. Mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu vatoriswa mhiko nhasi mushure mesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera uye vanonzi nevanopikisa musarudzo idzi vakabiridzira. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrika vashoma-shoma vanga vari kuZambia. Kuti tinzwe zvaitika, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika kumulungushi University of Zambia vaShakespeare Hamauswa.
Vamugabe muchitarisa zvino vanga zvichibuda kustadium vanhu vanga vachingopawo mururu kune zvavanga vachitaura semunhu wavanongofarirawo. Nekuti ukatarisa vamugabe kune nyika dziri kune vanhu vasingagari muZimbabwe vanovaona sechiratidzo chikuru cheutungamiri hwakanaka muAfrica. Asi vakuzonotarisawo zvanga zvichibudawo pamasocial media nemumagurupu akawanda emumawhatsapp arimo mazuva anaya, vanhu vanga vachitiwo vamugabe havana zvavataura. Vanga vachiti vamugabe vataura vachinzi vakamirira mamwe mapresidenti emuAfrica. Saka vanhu vanga vachitasamadzika kuti vamugabe kutaura kwavari kuita ndiani wacho wavakamiririra. Saka kwakuineka kusoropodzwa kakuru kwari kuitika kuburukidza nemusocial media kari kuratidza kuti vamugabe kutaura kwavaita hakuna kunyatsotambirwa zvakanaka nevanhu.
Ko, zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe pasarudzo dzatakaona muZambia idzi?
Sarudzo dzatakaona muZambia pane zvakanaka nezvakaipa zvakaitika zvese zvinopawo mukana dzimwe nyika dzakadaa neZimbabwe tichigodzidza. Chekutanga ndechekuti pakanga painewo zviitiko zvemhirizhonga pano neapo zvaiitika muZambia nekuvharwawo kwemapepanhau akazvimiririra zvotarisa kune nhepfenyuro yeterevhizheni yemuvhie TV yakavharwa. Izvo zvinhuwo zvaka zvisina kunaka kuti zviitike munyika inenge ichiti ine utongi hwejekerere. Saa inoona Zimbabwe inofanira kudzidzawo kuti zvinhu zvakadaro hazvifani kuitika munyika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika kumulungushi University of Zambia vaShakespeare Hamauswa vari parunare naBlessing Zulu Studio 7.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection nhasi tiri kutarisa kushandiswa kwezvinodhaka kana kuti madrugs nevechidiki uko kunonzi kuri kuenderera mberi munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngatisanganei muchirongwa The Connection muneni wenyu Ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Vechidiki vanotsigira bato rezano PF mudunhu remashonaland west vanoti vakazvipira kufira kudzivirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kubva kuvanhu vari kuda kuvabvisa pachigaro nekuratidzira. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wavo weInder District muChinoyi, mumwe wechidiki ava vaKingston Bakasa vanoti vakasunga zvisungo zvinosanganisira kupira upenyu hwavo vachirwisa dzavanoti mhandu dziri kuratidzira kuti vamugabe vasiye basa nguva yavo isati yakwana. Vabakasa vanoti kubva pari zvino vachange vachipinda mumigwagwa kudzivirira vana mai nana baba vavanoti vari kushungurudzwa nevanhu vari kuratidzira munyika.
Semayouth tiri ready kudefend president vedu. Kuna vari kufunga kuti vachaita mademonstration kana kuti vari kuita mademonstration, ngavagara vaizoti mayouth tiri prepared defend president vedu nekudefenda nyika yedu. Takatojamuka kupfuura ivo vari kuzviti takajamuka.
Vabaka savanotiwo vechidiki veZANU-PF vachaita kuti nhengo dzavo dziongorore zvose zvinenge zvichiitika pamisika nepose panokwirirwa mota dzekufambisa mumadhorobha. Vabakasa vanoti vachatora nzvimbo idzi sezvo dziri idzo dzinotanga mhirizhonga.
Marengi masho ese asiri emusangano uri kubvisa because ndokuri kuwanika kuti ndokuri kutangira noi dzese dzokuitika muno munyika.
Asi mumwe wevechidiki webato reZimbabwe People First kana kuti ZIMPF vaEldon Cherai vanoti havasi kuzobvuma kuchisidzirwa nevechidiki veZANU-PF.
Isusu ikodzero dzedu kuti tiende paroad tichidemonstrator kuti tiragidze kuti zvinhu hazvi kufamba zvakanaka. Saka nachida kuti tisangane pastreet chasangana pastreet. Isusu hatisi kumbofa takaita back down pakudemonstrator. Tikuendera pamberi nekudemonstrator. Saka iwo kana vachida kuti vauye because havana matitle deeds eZimbabwe. Zimbabwe ndeyevanhu vose ende kana tisingafari nezvekuitika muZimbabwe tikuenda pamastreet chinotaura kuti achada hurumende yaMugabe. Ndo zvatiri kuenda chinoita. Kana vai vachida kutsigira Mugabe ngavaitisangane pastreet.
Zvisungo zvakawanda zvakabuda nevechidiki ava zvakanangana nekusimbaradza bato reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Community Living in South Africa vaNqabuto Mabena vanoti pane mitumbi yevanhu vaviri yaonekwa pamugodhi weLagate muJohannesburg, South Africa uyo wakadhirika. Hapasi kuzivikanwa kuti pane vanhu vangani vanga vari pasi pemugodhi uyu, asi pari kutyirwa kuti panga paine zvizvarwa zveZimbabwe, Lesotho, Mozambique nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica zviri pasi pemugodhi uyu. VaMabena vati hurumende yeSouth Africa yaramba kubatsira ichiti inoda kuudzwa kuti pane vanhu vakaita njodzi nehama dzevanhu vacho, uye ichitiwo inogona kupinza munjodzi vanhu vayo vanobatsira vanenge vadhirikirwa nemigodhi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuronga kuratidzira pachauya mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano weUnited Nations kuNew York svondo rinouya, zvinoti gadziriro yazvo iri kufamba zvakanaka. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinoti zviri kutarisira vanhu vakawanda kuti vange vachiratidzira. Vamwe vevari kuronga kuratidzira uku ndimuzvare Savana Madamombe navaSimba Usore. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vaviri ava kuti tinzwe zvavari kuronga. Atanga nekubvunza muzvare Madamombe.
Sangano reDecember 12 movement vamwe vedu vatinoziva kuti vanhu vaititsigira panguva yataitambudzika nekutsvaga sununguko rwedu isusu kweZimbabwe nguva yatakasunungurwa na vaMugabe. Asi ini ndinoona kuti patatisiyanei neveDecember 12 movement ndepekuti ivo vatisarei kumashure kuti vazive magariro atakaita munyika iye yatakazosunungurwa iye yatakanga tichifanira kuti isusu tidi tinge tichibudirira sevanhu vatema. Ivo veDecember 12 movement ndiyo tsigiro yavo yavanopa Mugabe kuti vakasunungura vanhu vatema. Asi kusunungura vanhu vatema hakusiri kwazvinofanira kuperera. Tinofanira kuti tasununguka tochiona kuti zvatasununguka kudai nyika yedu iri kushanda here sevanhu vatema. Ngatipfuure tiende pamberi. Tisu tinotokumbira kuti veDecember 12 ava vatisarei kumashure semuswe. Vanoda kuti vafanire kuchiuya vanzwe, nekuti ivo kana vaona kuti isusu tiri kupesana nababa sekuona kwavo vanoti baba ndivo mukuru vakasunungura Zimbabwe, vakadii kuchipinda pakati kuti vatigadzirise vabvunze kuti chichanetsa mumusha kuti ana varwe nababa vavo pamberi pevanhu. Ndo mubvunzo wavanofanira kuti vazive kuti chii chiri kunetsa tochigadzirisa ipapa.
Mukupeta hurukuro yedu mukoma Simba, pane vanyarikani vachange vari pamusangano uyu here?
Ohe, tiri kutarisira kuti vana Pastor Ivan vanenge varipo, Zvamara anenge aripo, tiri kutarisira Dr. Manyika vari kuuya, tiri kutarisira aya atinoti macommunity leaders munzvimbo dzakasiyana-siyana. Munongoza nekukura kwakaita America, tine macommunity munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka example kuAtlanta vaya vatinotarisira chiti macommunity leaders vanenge variko, kune mama cities vanenge variko, kuti tibatirane pamwe chete nevamwe vedu vari muNew York kuti titaure pamwe chete neizwi rimwe chete.
vanga vari vasimba usore vari parunare kuAtlanta kuGeorgia manzwo zvakare kubva kuna muzvare Savannah Madamombe vari kuNew York. Vaviri ava vanga vachita hurukuro namaVlas Muhlanganya weStudio 7. Zvichakadaro vamwe vari kutsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe veDecember 12th Movement vanoti vachange vachiratidzirawo muNew York. Va Omowale Clay mutauriri wesangano iri vashora zvikuru vari kutungamira masangano akaita seta jamu kane hashtag this flag vachiti havana gwara.
Now, these social media groups, this flag, that flag, this flag, there's one flag.
Tinoshora zvikuru zviri kuitwa nemasangano akadai ari kuzviti vanata jamukana na hashtag this flag. Nekuti masangano iyaya haanyatsozive nezvehondo yerusununguko uye havazive kuti mureza uyu wakauya sei chaizvo.
Vaclay vatiwo vanoshamisika kuti sei masangano ari kushora vaMugabe asingataurawo nyaya dzezvirango zvavakatemerwa.
The same group who are saying Zimbabweans are suffering direct none of that attention to the source.
Chinotishamisa ndechekuti pavanhu vose vari kuratidzira ava hapana kana mumwe chete ari kutaura nenyaya dzezvirango. Zvirango izvi zvakonzera matambudziko makukutu kuZimbabwe munyaya dzezveutano uye munyaya dzezveupfumi.
VaOmowale Clay mutauriri wesangano reDecember 12th Movement rinotsigira vaMugabe vari parunare muNew York. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nasi vari kutarisirwa kuenda kuPhiladelphia kunotsvagira amai Hillary Clinton vebato ravo remaDemocrats rutsigiro musarudzo dziri kuitwa munambudzi. Amai Clinton vari kumbozorora vari kumba kwavo sezvo vasiri kunzwa zvakanaka. Gurukota runona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba nasi varamba kupa visa kune mumwe muparidzi wekuArizona muAmerica vaStephen Anderson avanozivikanwa nekushora ngochani. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinosvika zviuru zvitanhatu ndizvo zvakapa kurudzire kuti vaAnderson vasatenderwe kupinda munyika iyi iyo inochengetedza kodzero dzengochani. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Mukatarisa kubazi rezveutano, tiri kushandisa yavanoti staff establishment ya 1983. Kana tichiti staff establishment tiri kureva kuti
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiri kuziya mashoko egurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa ekuti zvino munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka uye vave kuda kugumura vamwe vashandi nekuwedzera mitero yavanobatirwa nehurumende. Nhasi sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rabatanawo nevamwe vashandi kushora danho iri. Vanachiremba vanoti vashoma uye vari kushanda kwenguva yakareba. Vanotiwo vari kuda kuwedzerwa mari yavanopiwa kana vadaidzwa kubasa kana kuti on-call allowance kubva padhora nemakumi mashanu emasendi paawa kusvika pamadhora mazana manomwe nemakumi maviri pamwedzi. Vanachiremba vanoti zvichemo zvavo zvikasagadziriswa uye vakanyimwa bonasi vachazotora matanho akaomarara avasina kutaura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru wecommunity working group on health vaita irusike.
Mukatarisa kubazi rezveutano, tiri kushandisa yavanoti staff establishment ya 1983. Kana tichiti staff establishment tiri kureva kuti wandu hwevashandi vanodiwa munyaya dzezveutano ikoko, pangave pakliniki, pangave padistrict hospital, provincial hospital or upper central hospital. Saka mukada kutarisa zvekare 1983 population yeZimbabwe yanga iri 7.5 million. Iye zvinezvi population yedu yakutosvika kuma 15 million. 1983 dambudziko reHIV rakanga risati raveko. Dambudziko ratinaro mazuvano rima non-communicable diseases, rakanga risiko zvekare. Zvichireva kuti dambudziko remacancer, remadiabetes, mahypertension, ranga risina kunge rakakura sezvarakaita nhasi. Zvoreva izvo kuti disease burden yedu yawedzera. Zvichirevawo zvekare kuti huwandu hwevanhu hwomunyika hwawedzerawo zvekare kungave kupetwa kaviri. Asi huwandu hwevashandi vangave vana mukoti, vangave vana chiremba, vanodikanwa kunge vari mumakiriniki nemuzvipatara hausati hwachinja kubva mugore ra1983. Zvichireva izvo kuti zvekare vana chiremba basa ravawandira pari zvino izvi. Ravawandira kudaro mukoho wavari kuwana wadzikira zvakatonyanyisa tikada kukombeya na1983 kana kuti 1980. Zvoreva zvekare kuti morale yemahealth workers yakadzikira zvakanyanyisa panguva yatiri kurarama nhasi uno.
Asika chiri kunetsa apa varusike, hurumende iri kutiwo haina mari. Pangagadziriswe sei apa?
Isu vamwe tine dambudziko tikabvuwa hurumende ichiti haina mari. Nokuti mukaenda kumaruwa uku, kune anonzi maward coordinators. Ward yoga yoga ine mushande ariko asinganyatsozikanwa kuti basa rake nderei, anongoswero tenderera mavillage asi achitambira mari yakangoda kuenzana nemari inotambirwa namukoti. Saka isusu ndo patiri kuti aiwaka, hazvigone here kuti aya maward coordinator aya vasina zvavari kunyatsonzwisisika kuti vari kuitei munharaunda. Ndiwo kamapost atingadai tichifriza.
Tichitarisawo nyaya dzemishonga muzvipatara, vana chiremba vanenge vari kugunun'unawo kuti mishonga yacho inenge mishoma. Dr. Parinyatko vachitiwo mari yavakapiwa yekutenga mishonga yacho inenge shoma uye inononoka kuuya. Zviri kukonzera matambudziko akadii?
Dambudziko guru rataita nderekuti mukatarisa makore emashanu adarika, panoallocatewa mabudgets paya, muri kuona kuti budget reMinistry of Health rinenge risitomborina budget line rekutenga mishonga. Zvoreva izvo kuti mishonga inodarika almost 90% yatiri kuwana mishonga yatiri kutopiwa neshamwari dzeZimbabwe. Izvo zvine dambudziko guru, nokuti kana NATFARM chaiyo haisi kutombowana budget allocation from the national budget. Zvoreva izvo zvekare kuti vanhu vakaenda kumakiriniki nekuzvipatara, pane kuti vapihwe mishonga pakiriniki, vapihwe mishonga pachipatara apo vanenge vaonekwa nachiremba, vaakunyorerwa anonzi maprescriptions, vozonzi chiendai munotenga. Ruzhinji tikada kutarisa kumaruwa hakuna kana mafamasi acho. Zvoreva kuti dzimwe nguva munhu anopedzisira otoregedza kutenga mishonga uya uya. Izvo zvatiri kuona zviri kukanganisa yatinoti health seeking behavior, because vanhu vari kuti ko kuchipatara ndinoenderei, kukiriniki ndinoenderei, nokuti hakuna mishonga.
Mukuru weWorking Community Group on Health vaitai Rusike vari parunare vachikurukura nezvebudget rakaturwa navachinamasa pamwe nenyaya dzehutano naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu chelive talk nhasi tine The Connection na 8 PM, apo vechidiki vari kutarisa nyaya dzekushandiswa kwezvinodhaka pamwe nekunwiwa kwezvinodhaka nevechidiki vari munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vemapato anopikisa voshora mapurisa nekurambidza vanhu kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura pakutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu. Mitumbi yevanhu vaviri inoonekwa kumugodhi wakawira mukati kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at VOA Shona. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel ZM muchishandisa decoder raiwistek kubva na7 PM kusvika na9 PM. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Chris Gande achikupai nhau mururimi rwendevele.